kuchengetwa kwamaitwa ngira yejava kuri kufamba nhasi tinenge tiri kuGlenview constituents vachange vachiinda kuconstituency kwavo kwavaishandira kune vanhu vavaida kune vanhu vanovada kune vanhu vakavavhotera vari mwana mudiki kudaro saka vachainda kuconstituency office vobva ikoko vachainda panonzi pamapostori patiri kukoka munhu wese jekerere Zimbabwe yose vemuconstituency vemuHarare province tiri kuti vauye neuwandu hwavo chikafu chiripo transport dziripo tonge tichirangarira mwana wavatsvangirai tonge tichirangarira mwana wemusangano vari kuconstituency ikoko pamapostori patichaungana vapfuura nepaconstituency office pachataurwa nehama dzavo pachataurwa nevakuru vepati kusvikira kuna ivo vachamisa vachataura nenhoroondo yaivo maitsvangira ijava saka tinokoka munhu wese pabva ipapo vachange vachizonorara kumba kwavo kustrathaven imba iyo kwaigara vatsvangirai imba yakajairika imba inozivikanwa ndo patinenge tiripo ivo apostol java vanenge varipo vaikurukudzira kuti vanhu vauye neuwandu hwavo vauye ticelebrate upenyu hwamaitsvangira ijava vachazondoradzikwa neThursday kuGlen Forest Cemetery iri muno muguta remuHarare kucemetery ikoko kuchange kuchiprovhaidwa transport zvakare kuti vanhu vange vachiinda ikoko kunomuradzika Glen Forest kwakajairika zve muno muHarare kuri kumberi kweBorodale kuguta reBorodale tichidarika ikoko ndo kunowanikwa Glen Forest saka ndo mafambiro achaita urongwa ihwohwo asi nhasi zuva rese programu inenge iri kuGlenview uko ndo kwavanga Glenview South kwavanga vari honorable MP kune vanhu vakavavhotera tinokurudzira kuti ruzhinji reHarare runge ruchiuya ikoko programu dzichatanga kuma9 vanenge vari panyaradzo panyaradzo apa pachaita small service kuti iyi ndiye mhuri hapakwani chechidiki asi kuGlenview constituency kumapostori ndo patinenge takazara ndo patinokwana ndo panenge pane chikafu ndo panenge pane kuti tinge tichirangarira gamba reMDC.